my elections in Zimbabwe. Tinoona kuti panyaya yaka zvosvika pakuti Government of National Unity irepo. Anga iri nyaya yemakakatano panyaya yema elections kuti ari kufambiswa zvakadini muZimbabwe. Tikatasa patore movement for democratic change raTsvangirai raka nerava mutambara raka taura nyaya dzinoenderana nezveZimbabwe Election Commission, nyaya zvesecurity sector reform, nyaya yemaelectoral laws kuti awe aligned to the Zimbabwean constitution. Mushure mekupera kwegovernment of national unity makakatano iwayo haana kunge agadziriswa. Iye zvinoizvi tane imwe sarudzo yasvika mugore rino, nyaya idzodzo asati dzagadziriswa. Musi uno vatendaibiti mumwe wevatungamiriri
weoda kudzokawo kumashure ndoti imimi makambomiramirawo chaizvo nesangano renyu muchiedza kuwisa nekufambira nyaya dzekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvikwanise kuwana kodzero yazvo yekukandawo yekupindawo musarudzo dziri kuuya idzi. Pane zvitsva here zvati zvapo kana kuti takangomira patakanga tingori ipapo zvekuti hazvisindi?
Pari zvino takamirira pane nyaya iri mumatarezi mosha constitutional court inofanirwa kutongwa ichitara kuti vanhu zvizvarwa zvemuZimbabwe vari kunze kwenyika vabvumidzwe kutonga. Saka takamirira nyaya iyoyo yakapinzwa mudare neZimbabwe Exiles Forum yava Gabriel Shumba nevamwe vedu vari kuUnited Kingdom. Then zvekare isu tine rimwe bumbiro remutemo ratiri kushanda naro ratoda kuti riiswe muparliament rinonzi Private Members Bill nelawyer redu rinonzi Jacob Mafume kuti tikumbire zvekare kuti parliament itungamiriri panyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kusarudza vatungamiriri vazvinoda.